Muna 2018 wa mugabe vanenge vane makore 94 count 95 kukura ropa data kuti munhu anyatsokura zvino chinonyanyo tikatyamadza ko chinofanwa kunge chichikisa vanhu veZimbabwe ndechekuti at 94 political career yava mugabe tinotenge takatarisira kuti tichange tichiona masoja nevanhu vavo veintelligence and so forth vava ivo vane vachamhanyisa maelection handitarisiro kuti vamugabe chaivo vachine simba rekuti vangamire dzimwe mamwe makore matatu mana kuti vazokondesta kuti vaite president.
Asika vamwe vakapuya vari kuti vamugabe vachiri vakasimba uye vaine njere dzakapinza.
Njere vangave vainadzo havo dzakapinza, tingati njere vangava vainadzo dzakapinza kana paine vanga vachinyatsoona vamugabe mazuva maviri matatu ekongresi yava vangapupure kuti njere dzinenge dzaenda. Vanotarisa njere dzevanhu vachembera vese vanoziva kuti njere dzinokwanisa kuretena memory yakare zvavaiziva zvakare zvakaitika kuma80s nekuma70s vachiri kuzvitaura nemutserendende, asi zvinenge zvaitika zuro havacharangarire. Njere dzomunhu mukuru dzinenge dzoita dzichikanganwa zvinhu zvaitika zuro. Vanga vakateerera kongresi yavamugabe nhasi chai vasati vapedza kuvhara kongresi yavo vatomboti pasi nezano, hatizive kuti kana tichiti vachine njere dzakadzama dzingave idzo njere here dzingati pasi nemusangano wavo vachidaro kune vanhu vavo vavaunganidza pamusangano iwo.
Ko, munoti kudiwo nekukwidziridzwa kwaitwa amai Mugabe kuti vatungamire Women's League?
Kukwidziridzwa kwaitwa amai Mugabe chinhu chagara chatoonekwa zvevanga vakatarisa politics dzeZimbabwe mwedzi miiri namavhiki achangopfuura zvanga zvava pachena kuti mukadzi wamugabe achazenge achipindawo mumatongerwo enyika. Asi kupinda kwake mumatongerwo enyika uku hakusi kungoti kupinda kwekuti madzimai chavo varoda kuti mai Mugabe vanga vari mutungamiri wavo, uku kutopinzwa mupolitics nekuti mai Mugabe ndofunga ndova kutoumanikidza vamugabe kuti ramba uripo.
Ko, munotiwo kudi nemashoko avamugabe ekuti hapana munhu adzivisa mai Mujuru kuuya kumusangano uyo, vanga vakasununguka kuuya nevamwe vakaita savana mutasa?
Vanoti havana kudzivisa mai Mujuru, asi ungati hauna kudzivisa munhu iwo uchiti pese pawasumudza muropa wavhura muromo uri kuti mumwe imbavha.